Vatsvangirai vasvika mumaputo nhasi pamberi pemusangano weSADC wakatarisirwa kutanga nekuzeya nyaya yeZimbabwe zvikuru sei zuva resarudzo nekutyorwa kwebumbiro remutemo kwavanoti kwakaitwa navamugabe nezuro. Vatsvangirai vari kuperekedzwa kumusangano uyu nemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato vaJameson Timber, munyori mukuru webato vatendai Biti pamwe nemutevedzeri wemubati wehomwe vaElton Mangoma. Vamugabe vakatarisirwa kusimuka nhasi manheru vakananga kumusangano uyu. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 vari parunhare kumaputo kuti vane chivimbo chekuti SADC ichaita kuti zvese zviri kunetsa panyaya yezuva resarudzo rakatarwa navamugabe nezuro zvichagadziriswa pamusangano weSADC uyu.
Bumbiro remutemo harina kutedzerwa nemutungamiri wenyika nokuti vanhu vazhinji vari kutarisa kurejista kuvhota, asi bumbiro remutemo rotaura kuti vanhu vanofanira kupuhwa mazuva makumi matatu kuti varejiste kuvhota. Bumbiro remutemo zvakare rotaurira rinotaura kuti mapurisa navarinda zvechiuto havafanira kuti vari zvokuita nepolitics, asi tinoona vanhu vari kutoachipurisa vakafanana navamatipaka vatari makandidhetsi nezanupiefu.
Vatamborinyoka vati nyaya yematambudziko ari kusangana neveruzhinji pakunyoresa sevavhoti pachirongwa chiri kuitwa chichitungamirirwa neZimbabwe Electoral Commission ichatsviriridza zvakare kumusangano weSADC uyu.
Vanhu vazhinji havakwanisi kunyoresa kuvhota, uye zvakare zvinhu zvikuitika nekuti paifanira kunge paine one mobile station pavabhiriga ega, asi izvino tikuona pane mamobile station mana padhistrict rega rega.
MDCT inoti veruzhinji vachatadza kunyoresa sevavhoti munzvimbo dzakawanda munyika sezvo mazuva akatarwa neZEC kuti ichange iri munzvimbo idzi asiri kuwirirana nemutemo unobata nyaya dzesarudzo munyika. Mutemo uyu unoti kunyoreswa kwevanhu sevavhoti kunopera zuva rimwe chete dare rinotambira mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo risati ragara, asi ZEC yanga yakaronga kuti ichashanyira dzimwe nzvimbo musi wa28 Chikumi wadarika, unova musi wakatarwa navamugabe kuti ndiwo uchagara nomination court. Hatina kukwanisa kutaura neveZEC kuti tinzwe kuti vachaita sei nenyaya iyi sezvo nharembozha dzevatungamiri vekomisheni dzanga dzisina anodaira. Kunyange hazvo veruzhinji vaine tarisiro yekuti vamugabe vanogona kudamburwa muswe neSADC pamusana pekusatevedzera bumbiro remitemo kwavanonzi navatsvangirai vakaita, muzvinafundo Love More Maduku vanoti SADC haina simba iri.
The SADC has no precedent for that. SADC is governed by the SADC treaty that was put in place in 1992. That SADC treaty regulates the functions of SADC. One of the founding pillars of that SADC treaty in Article 4 is respect for the rule of law, constitutionalism, and so on. And it is respect for the cause of those countries and that make up SADC. So no one country can go and say, this is what you've done.
Mutungamiri MDC 99, vaJob Skala, vatsinira zvataurwa navamadhuku.
Hapana chinombonopuda imunonatsoziva kuti SADC igungano renyika dzakasiyana-siyana. Havakwanisi kuti vati haa, taakuti zvakaitwa nemadare edzimhosva kuZimbabwe taakunozvibvisa. Chataakutongomirira kubva ukoko ndichoyo chongoti tichatongodzwa kunzi maelections ari kumusi wa31 nokuti koti yomuZimbabwe yakataura izvozvo.
Vatsvangirai vakati vari kuenda kumatare vachida kuti sarudzo dzimiswe kusvika vamugabe vatevedzera bumbiro remitemo yenyika pamwe nekuzadzisa misariridzwa iri muchibvumirano chezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.